vanonyatso kuzviziva kuti pane mutsauko pakati pasupervisor pabasa nemunhu ari kuita basa. Nyangwe kumapurazi kwavakatora uko vanofanira kuzviziva kuti supervisor wepapurazi haahori zvakafanana nemushandi mumwe. Kana pamakambani manager wekambani ane mari yakasiyana nevanhu vanenge vasinga manage. Kune vanhu vairana copart maselect committee members, vanhu vaisupervisor zvese magroups ese muprovince. Asi munhu akanga ari mugroup anga ari mugroup rimwe chete, avachisupervisor magroup aisvika 10 kana 12 kana even 20 groups. Saka hazvingafananidzwi izvozvo, zvinosiyana. Nyaya iyi iri kubva kumamembers of parliament ezano ndo vari kuti copart ichivapa imwe mari.
Vati vasvitsa here chichemo ichi kwamuri zviri pamutemo yatingati official?
Havana chavati vasvitsa. Zvavanongoita vanongonotaura kunewspaper. Chatinoziva tine maMPs ndofunga anokwana mashanu kana handisingakanganisi ane mota dzakabheuka dzichidrivhiwa nemadrivers ekucopart. Vanhu ivavo tanga tichivapa mari tichikombanzeta mota dzavo nepamusana pekuti mota dzavo dzemamembers of parliament tatakaisa kuinsurance tisingazive kuti insurance iyoyo haina kuinsure 100%. Saka balance iyoyo manje nokuti insurance haina kuita 100% tanga tichikwanisa kupa mamembers of parliament. Asi mashanu chete ane accident dzakaripotwa takatodhila nawo iyo tikatopedza. Saka ava vakungotaura vanhu varida kungokanganisa zvebumbiro remutemo vanhu vezano. Tekutanga unonzwa vachiti vakasainiswa vakadhakwa, techipiri vamwe vakuramba nemasignature avo uchazonzwa vakutoramba nemazita avo chaivo. It's a way yekungoda kuisa stack under siege nokuti havasi kuda bumbiro chete.
Asi makava makawirirana kubhadharana mari pazuva naivo vanhu ava?
Vanhu ava vaibhadharwa mari yavo. Tanga tine daily payment yemota yaihaiwa mota yakanegoshiyetiwa pakati pemamembers of parliament vakuru vacho vajora mugumbo vagonese navamukosi vakamirira mamembers of parliament vachinegoshieta neCMED.